Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena uzeluza nasi chitatu chivabvu 16 2018. Vamwe vana venhengo dzesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vopinda muurongwa wekusvibisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti havadi kuti vakunde musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vasiri kuita zviri kutarisirwa nevakarwa muhondo yerusununguko. Makanzura ekumasvingo onesana padano rekupa mumwe mugwagwa wemuguta iri zita rekuti Morgan Tsvangirai senzira yekuremekedza mutungamiri wekutanga weMDC muchakabvu vaMorgan Tsvangirai. Vechidiki vanobva kumapato akasiyana-siyana vopinda muurongwa wekukurudzira kuti sarudzo dzichaitwa munyika dziitwe murunyararo. Bato idzva reTransform Zimbabwe rinobuda nemazita evanhu varo vachakwikwidza musarudzo dzemunzvimbo dzarakapiwa neMDC Alliance. Zimbabwe Electoral Commission inoti veruzhinji havafanirwe kutyira kuti mazita evanhu vakanyoresa haasi kuchengetedzwa sezvo ZEC iri kuchengetedza zvakadzama zvose zvine chekuita nesarudzo. Muchirongwa cheLivetalk Diaspora Forum na8pm tiri kutarisa kana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichikwanisa kutora mukana wekunonyoresa kuvhota uri kutanga musi wachivabvu 19 kusvika chivabvu 29 uri kunzi neZEC Mopup Voter Registration. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885shortwave. Musakanganwe kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti titifarire pafacebook page yedu.